Munyika medu tere dambudziko rinotyisa, dambudziko rinokonzereswa nezanupf, kusiyaniswa kwevanhu. Vamwe ndevekwamainini, vamwe ndevekwamaiguru, vamwe ndivo vanofanira kuwana zvakanaka, vamwe vachiwana zvakashata. Ndo dambudziko rataita. Vanofanira kuwana zvakashata varombo vasingakwanisi kutora mari yenyika kushandisa kuita zvavanoda.
Asika vamwe vanogona kuti vachiwenga munhane mari dzake kuda ndege yavari kunzi vahaya nekuenda kunorapwa. Iyi mari iri kubva muomwe mavo.
Tinozviziva kuti kufamba kwaita vachiwenga kubuda kunze kwenyika kundotsvaga kurapwa kwakanaka, vanoshandisa mari yehurumende. Imari yematexpayers, imari inotobva pa2% inobhadharwa nambuya Ezra vari kwachienda mbuya. Imari inotobhadharwa nambuya vatafadzwa vari kumasvingo. Nemari dzakasiyana siyana, mataxes, ndo mari inotorwa ichishandiswa kuti inorapa umwe murume, asi vamwe vachiparara vari muzvipatara zvehurumende, vari muzvipatara zviri munyika muno. Tinonyanya kutarisa nyaya yekuti ZANUPF ndoo yatungamirira mukuparadza zvinhu muZimbabwe, kusanganisira nyaya dzezveutano, kusanganisira nyaya dzemuhoro yevanhu vanoshanda muzvipatara, kusanganisira maconditions evanhu vanoshanda muzvipatara.
Munoonawo sei iyo nyaya yekuti vari kunzi vari kunorapwa kunze, ivo vakamboti hazvifaniri kunge zvichiitwa nevatungamiri?
Hazvekuti iye vakazoti hanzi maminista asabuda, vopedza vakuzobuda futi kunze. ZANUPF ndiani anotera ZANUPF?